manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vateriri, tinosangana zvakare maniro anasi uri musi wesvondo kurume 8/2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC City ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ina angu handioni chatingati tiri kupemberera. Panyaya yeempowerment takasara, pa decision making takangosara futi.
Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva remadzimai. Mukuru anoona nezveutano mukanzuro yeHarare oramba kuti pane munhu abatwa nechirwere checoronavirus munyika achibva afa.
Tichabuditsa an official position visa after tatedzerana nechi ne kaf akuda kuti tichipauya tsamba toti zvakati pauya tsamba toti zvakati kuti pane makamba ari kuchinjana macommunication
kaf inonzi yaramba kuti mutambo weZimbabwe neAlgeria utambirwe munyika kunyange hazvo zifa ichiri kuti iri kumboedza nepainogona pose kuti mutambo uyu udzoswe muZimbabwe iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Mamwe masangano anorwira kodzero dzemadzimai munyika abatana nemadzimai pasi rose mukucherechedza zuva remadzimai kana kuti International Women's Day. Asi hurumende inoti iri kutarisira kuti ichazocherechedza zuva iri zviri pamutemo nemusi wa 16 mwedzi uno. Dingindira regore rino rakanangana nekurudzira kuwaniswa kwemikana yakaenzana kumadzimai uye kuremekedzwa kwekodzero dzavo. Rutendo Mawere anotipanyaya inotevera.
Kurukota rinoona nezvemadzimai amai Stembiso Nyoni vanoti hurumende yemutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa yakwanisa kusimudzira madzimai munyika.
I think it feels very, very well. Look at the ministers of state. We have 50-50 men and women.
Hurumende iri kuedza nepose painogona kusimudzira madzimai. Ukatarisa mumakurukota ematunhu tine madzimai makumi mashanu kubva muzana. Muvashandi vehurumende madzimai ndiwo akawandawo.
They came into the civil service quite a long time ago.
Asi mashoko aya anopikiswa nemumwe mutevedzeri wemutungamiriri webato rinopikisa reMDC amai Linet Karenyi.
Aiwa ka kana hurumende yava Mnangagwa ichinzi iri kusimudzira madzimai ngatiende mukabhineti yavo yova Mnangagwa mune madzimai mangani ngatiende kune mamwe makomishinazi kana mabhodhi ese ana zinwa ana enarazeti ana zutko zvakangozara hazvina tinonzi madzimai ari kupiwa zvigaro kutaura chokwadi hatingati isusu zviri kuitwa nemazvo mukatarisa izvozvo varida kutoita maamendment chaiwo maamendment iwayo ari kutobata kuti kukutora kodzero dzedu semadzimai
ko mamwe madzimai anoonawo sei nyaya iyi mumwe mudzimai anorwira kodzero dzevanhukadzi amai Sungano Zvare Wanashe vati zuva ranhasi havana chekupemberera vachiti madzimai munyika havasi kusimudzirwa
ine hangu handioni chatingati tiri kupemberera panyaya yeempowerment takasara padecision making takangosara futi
kunyange hazvo bumbiro remutemo richikoshesa kuenzaniswa kwemikana pakati pevanhukadzi nevanhurume amai Zvare Wanashe vati izvo handizvo zviri kuitwa vachipa muenzaniso munyaya dzezvematongerwo enyika.
Ane kuma political parties uko ndo kwakatonyanya manje. Hakuna zvachose kungeswa kuzvigaro zvisina nebasa rose. Why sei nokuti vanoza kuti pamutemo kunongoti gender equality, but hapana chinonzi pachirungu enforcement chinova manikidza kuti itai gender equality iyoyo.
Mashoko aya atsinirwa nemukuru wesangano reWomen Action Group Amai Edna Musiwa, vati vanopemberera kuti kwave nemutemo munyika inosimudzira madzimai, asi vakati chinoshungurudza kusatevedzwa kwemitemo iyi.
Ku constitution kuti iri kutotipawo mukana kuti hapana discrimination, topiwawo mukana ku politics, ku decision making and so forth. But kana takutarisa zviri on the ground, ndipo pane dambudziko ipapo, nekuti hapana kunyatsoitwa mameasures anoita kuti 50-50 yacho tiwane sevanhukadzi.
Amai Musiwa vati zvinoshungurudza kuti kunyange munyaya dzezveutano chaidzo madzimai haasi kukosheswa. Vakapa muenzaniso wokukwira kwemitengo yekunyoresa pamuviri zvisinei nekuti hurumende ine chiga chekuti vanhukadzi vane pamuviri vabatsirwe pachena kuzvipatara zvehurumende.
Kune nhingiri free health policy iriko, asi nhasi chaiko nhasitara nemadzimai kusaluni kwandaswera vachitoti izvo maternity kunyoresa nhumbu kunenge kwakuita $600.
Mukuru wegender commission Amai Virginia Muwanigwa vatsigirawo vakati nyika ine bumbiro remutemo rakanaka sezvo richipa mikana yakaenzana kuvanhurume nevanhukadzi.
Tinoona kuti muZimbabwe chinhu chatakakwanisa kunyatsoita chatinotemba nacho ndechekuti bumbiro guru vedu remutemo rinonyatsotaura kuti vanhukadzi vane kodzero, endi senyika hatibvume kusarura. Tinoti tinoda kuona gender equality kana kuti kuyananiswa kwemukana pakati pevanhurume nevanhukadzi.
Asi amai Muwanigwa vati dambudziko guru munyika nderekuti mitemo inoenzanisa mikana iyi haisi kutevedzerwa. Zuva remadzimai rava nemakore zana nemapfumbamwe richicherechedzwa. Vakatanga kucherechedza zuva iri ndevekuAustria, Denmark neGermany musi wa19 Chivabvu 1911. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Rutendo Mawere.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Mukuru anoona nezveutano mukanzuro yeHarare Dr. Prosper Chonzi varamba mashoko ekuti munyika mune chizvarwa chekuChina chakafa nechirwere checoronavirus. Dr. Chonzi vanoti ongororo yavakaita yakaratidza kuti chizvarwa ichi chainge chiine chimwe chirwere. Kuti tinzwe zvizere, tavabata kuti vatsanangure.
Friday kuno pane Chinese couple vakabva kuKwamutare, mudzimai wacho achirwara. Akabva kuChina end of January. Saka we don't know kuti akarwara here achingobva kwanadai, but vakaenda kwaMutare. Then Friday ndokubva azobva nemurume wake Friday morning, I think anga arwarisa, achienda kuHarare kuno kuzoona their Chinese doctor anonzi Dr. Deng. Saka akasvika Deng akaona kuti ane machest problems, ndobva amurefer to the next private hospital and there with West End in this case, I stand that maybe I see for my respiratory distress whether it was corona or any other reason, I can't see as it.
Saka akaonekwa here pachipatara ichi?
Vakasvika West End, people were not come to the side, havana kumbomonizendobvaumuti achisi aende kuWilkins. On arrival at Wilkins, anga atofa, I think atofira either achingobva kuWest End or just achipinamgate. So when they got there, our nurse went to vaona aona motikari kwaanosvikira kutend. Vaanonomucheka ari motikari vatoona kuti no, this one atofa kudhara. So she then went back. Actually, the message that happened was to set fire on the dead until doctor away. But she was an experienced somebody that I know. Let me go and put on the protective gear. So she told her to test her body. Actually, isolation, we treat the body, and then we take my specimen for confirmation or distillation of kuti areku anga ina ya corona. I don't know. We can see that it's just a nasal swab.
Zvamuri kutaura izvi zvinoitwa here pachituna?
That can be done when somebody is dead. So that's what we then did. Akazopinda my isolation, akatorwa the swab. yakatorwa ikaendeswa kuNational. Akatorwa with another Italian angabo anga ine bit of chest tightness. So the two swabs akaendeswa kuNational Reference Laboratory.
Zvinotora nguva yakariba sei kuti mukwanise kuona zvinenge zvabuda paongororo yamune muchita?
Tested is so because it's a confirmatory test, you know, it long, it takes about 5 hours. So we're anxiously waiting for the 5 hours. In the meantime, the body was there, Tangatato missed some body bag, and the husband and two Zimbabweans, Wangawaba and Iwanta, Tangatakatu watching it, and she amended to a result in Budasi. So I passed the result, which was negative, but that was what the body legend of Mocharguedu. And then our treater is my contact. So we are putting them under surveillance just as patients of contacts of interest. I see the result and they have been very negative. So for now, we think that it may have been something else. In fact, even the acuteness here is changed from what we saw. We thought maybe angari and something else, maybe some cardiovascular problem that was being masked somehow. It happens in outbreak situations where people don't look for other pathologies. They just say, chakati, and people are not properly assessed. So we suspect that she was not properly assessed amongst corona. The test that we did at Wilkins was, assessment Wilkins, you know, analyze work National Reference Lab at Harare Hospital.
Avo vangwari mukuru anoona nezveutano mukanzuru yeHarare Dr. Prosper Chonzi vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo.
Kwazwai, Murie Zimbabwe, ndino mukamuchira muchirongwa chedu chevechidiki, chandinokupakurirai svondorega-rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tina Muzvare Stabile Dewa wesangano reWomen's Academy for Leadership. Tukubata nyaya yezvematambudziko ari kusangana nevanhukadzi, tichitarisa kuti nhasi izuva reInternational Women's Day. Ngatiendei kuna Stabile, tinzwe zvizere. Nzvare Stabile Dewa ndino mukamuchira muchongwa chedu, makadi henyu sisi?
Right, muri semkoma Mike.
Aiwa, is 393. Nzvare Stabile, nhasi izuva reInternational Women's Day. Tiudzewo maondero enyu pamusoro pezuva iri.
Zuva reInternational Women's Day iro rinokomemoretwa musi wa8 March gore regore rakatikoshera isu semaZimbabweans, especially semadzimai nevanasikana, izuva rinouya kuti tizopemberera zvatiri kuita mumacommunity, zvatiri kuita muupenyu hwedu, zvatiri kuita kuburikidza nekusumudzira nyika semadzimai nekurespektwa kwemarights edu semadzimai. And zuva iri rino kuuya takatarisana nenguva yakaoma zvikuru munyika yedu yeZimbabwe. Apo madzimai ari kusangana nematambudziko akawanda zvikuru, and inini takamirira organization yandoshanda yewapo tioto madzimai yakwana nguva yekuti timuke tibatane tishande pamwe chete kudimanda marights edu sezvinotaurwa muconstitution. Hatifanhi kurara nenzara, hatifanhi kutambudza, hatifanhi kupera kumashure. Ngatibatanei tiise government yedu to account for zvinhu zvavari kutadza nekuti zadzikisa semapromisira vakambotiita munguva dzisarudzi.
Muzvare Dewa, tiri kunzwa kuti hanzi muzvikoro vechidiki vakawanda vari kusangana nedambudziko rekuti vane varayiridzi vanoudza kuti tikaita zvepabonde ndokwanisawo kupa magrids ekuti uendere mberi kuchikoro. Chinhu chikuru ichi chiri kusangana nevechidiki here ichi?
Izvozvo chaizvo, and zviri kuwanikwa pamalevels akasiyana, from high school, matertiary, macolleges, kumayunivhesities, uko kwekuti unenge uchiziva kuti kumba kwenyu kwamuri kubva vatoita zvekusanzurudza kuti school fees iwanikwe ukwanise kuenda kuyunivhesity, and you cannot afford to fail. Saka pamwe pacho unopedzisira wakumanipulatwa nemalecturers kana matichers vechirume kuti varangatirareitese kuti ndikupasise so that uende kumberi izvi zviri zvino zvisina kunaka zviri criminal zvinotyora mutemo and tinokurudzira vasikana vari kusangana nematambudziko akadaro vareportiwo kuma organizations akaita sana waupisusu even kuenda kunana musasa vachireporta maviolations akada even kunana zvinasu chaiko chaiko kuti zvigadziridzwe and varume vanoabusa sexual harassment vachirepa madzimai vasungwe nekuti hazvisi pamutemo
tichitarisa matambudziko aya mataura zvakawanda pamusoro pekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhukadzi munyika inyaya inogadziriseka here uyezve ndiani wacho anofanira kutora danho rekuigadzirisa
ini maonero angu machallenges atiri kufesa izvozvi semadzimai ingori nyaya yelack of political will from maleaders edu kusatongoda chaiko chaiko because zvinhu zvingori simple kuti vanhu vangowana chikafu vanhu vangowana mvura yakachena machallenges atiri kunyanyofesa ari kukonzereswa nenyaya dzecorruption and zvinenge zvakangonaka kuti vakadzi tivaise pakona vanhu vari kutibira apa kuti vazadzikise maresponsibilities avo semaleaders and zvinhu zvinogadzirika izvi mamwe dzimwe nyika dziri kuzvitawana kunana south africa kunana rwanda munomasvika kunana botswana hakuzoita zvekuti munhu anongodyira 1 meal pazuva makuseni oswera masikati pamozongodyira manheru pamukana kuti anodyira manheru masikati nemakuseni oswera nenzara zvemunomuzvazonyanya up to us madzimai kuti tibatane tidimande marights edu aino zvakaoma tikada kupinda mugwagwa tichiratidzira vanhu vakadzi vanorohwa vamwe vachirepwa vamwe vachisungwa but yatokwana nguva yekutonyatsoshinga tichitsvaga dzimwe nzira dziri pamutemo dzekuratidzira kuti hatisi kufara
aiwa tinotenda muzvare stabeledewa nekupinda muchirongwa kwamuri ndoti happy happy international women's day muri Zimbabwe tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tiri kusangana zvekare nemusi wechipiri pachirongwa The Connection papeji redu reFacebook paVOA Shona chirongwa chinotanga na 8 tichizopera na 9 pm tichange tichienderera mberi tichibata nyaya yezvekukosha kwezuva reInternational Women's Day kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumirei message paWhatsApp panhamba dzinoti +1 202 465 0318 munokwanisa zvekare kutibata Twitter nepa Instagram @BigMike3BIGMYKE3 ndiyo username yangu nguva yangu ndiyo yadyanana muri Zimbabwe tinosangana nemusi wechipiri anokoneka nemufaro ndini wenyu Mike Hove ana mama vanhukadzi happy happy International Women's Day bye bye
aiwa tinotenda zvikuru mukoma Mike makaterera ku Studio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dzimwe nyika dzakabatwa nedambudziko rechirwere checoronavirus dziri kuenderera mberi nekucherechedza zuva remadzimai kunyange hazvo vanhu vasiri kuungana kuChina. Kwakatangira chirwere ichi nyika iyi yarumbidza madzimai ari kushanda munyaya dzezveutano World Health Organization inoti madzimai makumi manomwe kubva muzana pasi rose ari mubazi rezveutano magungano haana kuitwawo kusouth korea neitaly uko kwarurawo chirwere checoronavirus Mauto eAmerica audza Voice of America kuti mumwe mutungamiri wechikwata chinopfurikidza mwero cheAlshabab Bashia Mohammad Mahmud aizikanwa nezita remadunirirwa rekuti Bashia Kohab akaurayiwa nendege yemhando yedrone musi wa22 kukadzi kuSomalia Mahmud anonzi akaurayiwa mudhorobha reSako pedyo nedunhu reJuba akaurayiwa mushure mekufungidzirwa kuti ainge atungamira kurwiswa kwemauto eAmerica muKenya neveAlshabab pakafa muuto mumwe chete wekuAmerica nechimwe chizvarwa chimwe chete chenyika iyi Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum
Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu munodzipa simba
Yesu
Maaniru waka naka watereri, tino sangana zwe mune chimwe churungwa chedu chezwe chitendero. Inindini tanono kawandendi chiti nasi, tino pedzisira nyaya yevangeri reupfumi kana kuti prosperity gospel. Tina Reverend Dr. David Simango. Mufundisi Simango, mungati uje epa msurope vangeri reupfumi.
Nyaya prosperity gospel, tingada kujekesa kuti gospel, jinoreba kuti masoko akanaka kana kuti good news masoko akanaka saka patino zoti prosperity gospel apa tinenge taya kureva zviri kuitika nokuti vanoparidza prosperity gospel avapindi vachitivo nhasi ndiri kuparidza prosperity gospel avadaro nokuti nyaya iripo ndeye kuti vanhu ava vakahwanda vaine chinangwa chavo ndingada kukupai mufananidzo uri pana Mateo chapter 13 pa verse 25 verse 24 panoti Jesu vakavapa mufananidzo achiti ushe hwokudenga hwakafanana noumwe murume akadzvara mbeu yakanaka mumunda make verse 25 yoti asi vanhu vavata muvengi wake wakasvika akadzvara masawi pakati pezviyo saka panapa tine zvinhu zviviri zviyo namasawi munhu wakadzvara zviyo ndiye Jesu wakadzvara vhangeri rakanaka rechokwadi reruponeso. Saka panonzi vanhu vavata ndizvo zvinotsanangura pamusoro pevafundisi kana kuti vakuru vakatendera dzidziso dzakaminama dzichipinda muchechi ndiko kuvata kakaita vanhu.
Ko kupfuma kwakaipa here mufundisi Simango?
Kupfuma chinhu chakanaka zvikuru, chinhu chakanaka. Asi nyaya iri panapa ndeyekuti pano mutsao kuda mari nokushandisa mari nomutoro wakanaka. Saka shoko richiti kuda mari the love of money kuda mari ndiwo mudzi wezvakaipa saka vanhu vakauya kuzoparidza vaine chinangwa chokuda mari pasina chinangwa chokuda vanhu ndipo panomutsao ndopane simba ra Satan ipapo
kuve murombo kunoita here kuti munhu apinde denga
hurombo hahokonzeri kuti munhu apinde denga kuva murombo hajizi chiratidzo zvokuti munhu anogona kupinda denga kana kuti onzwirwa nyasha namwari nokuda kwokuti kuti murombo hazvidaro nokuti kana munhu uri murombo kazhinji kacho unotozopedzisira wava munhu anofunga zvakashata unotozofunga kubira vamwe unofunga zvinhu zvokutsotsa vamwe unofunga kuita zvisakarurama saka urombo hakuna kunaka pamunhu urombo hunokonzera kuti munhu atokanganisika atobva aipa chinopinza kudenga ndiye mwanakomana waMwari Jesu Kristu vese varombo nevapfumi havapindi denga nokuda kwourombo hwavo noupfumi hwavo vese vanopinda kudenga nokuda kwokugamuchira Jesu Kristu somuponesi wavo
sei vafundisi vanoparidza prosperity gospel vari ivo vanopfuma vega vatendi vavo vachitambura
ndopane unyengeri manje ipapo saka mukaverenga Bhaibheri kubhuku raMatthew chapter 24 Jesu unotaura soko rimwe chete achiridzokorora soko rokuti musanyengerwa mazuva okupedzisira shoko guru Mwari anotaura kuvanhu vose nderekuti musanyengerwa nokuti kuchauya vanhu vakaipa kuchauya zviprofita zvenhema saka munozoona kuti vanhu ava havanei nevanhu vavanoparidzira asi vanei nokutora zvinhu zviri muvanhu vachizvifumisa ivo hatisi kutaura kuti mufundisi noanoparidza anofanira kuva murombo hazvisizvo asi tiri kutaura kuti iko pano kumwe kupfuma kwokuti its excessive unoona munhu achitenga ndege nhatu ndege nemotikari kuita murabadada wemotikari dzinokwana gumi vatendi vake pasina kana nebhasikoro kana chimwe chinhu izvozvo ndozvinotiratidza kuti iko apa hapana chokwadi chiri kuparidzwa harisi vhangeri rajesu kristu irori nokuda kwokuti iko vhangeri rajesu kristu ndero bhaibheri rinotiudza kuna vaefeso vhangeri rajesu kristu is there to equip the saints kana uri mutungamiriri you equip the saints unenge uchibatsira vatsvene kuti naivo vasimukire kwete kuzvisimudza iwewe wega wega
vatereri nemashoko iwayo anobva kuna Reverend Dr. David Simango ndinoti ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare svondo rinouya apo tikakuunzirai chimwe zvechirongwa chezvechitendero ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka
Yes,
Aiwa, tinotenda zvikuru kuna Tanonoka Wande nacho chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero. Uye tinodawo kupa kutenda kukuru kuchikwata che Christlike Choir chine kambo katinoshandisa Jesu isimba rangu muchirongwa chino. Musakanganwe kuterera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. Iko zvino tochimbotarisa nao dzemitambo. Vamwe vakuru vakuru musangano reConfederation of African Football kana kuti CAF vanoti hevaramba kuti Zimbabwe itambire mutambo wayo neAlgeria munyika mushure mekunge vati nhandare dzose dzemuZimbabwe hadzina kukodzera kutambirwa nhabvu. Izvi zviri kuuya apo veZifa vaimbenge varamba vachiedza kuti sangano renhabvu ridzoke ridzore mutambo uyu kuti utambirwe kuBaba Field Stadium muBulawayo. Mutedzeri wemunyori mukuru muCAF vaAntony Bafo vaudza Studio 7 kubva kuEgypt kuti itumire mubvunzo asi pataenda kumhepo mibvunzo iyi yanga isati yapindurwa. Mukuziya nezvemamiriro aita zvinhu pamutambo weZimbabwe neAlgeria, tabata mutungamiri wesangano reZifa vaFelton Kamambo tikatanga nekuvabvunza kuti zvinhu zvakamira sei.
Chakagara varambaka kuti havadi kuti titambire muZimbabwe nenyaya yemastadium zvedu. Sati tine process yatiri kuita yekuega kuapila. Saka vanhu vari kubata information mapismi kuti vakapindura tsamba iyi. Varinge vaibata zviri zvisiri official. Voda kuti ndo position yavapo. Isu tikiri ne tarisiro yekuti maengagements atiri kuita neCAF inokwanisa kuzotibvumira kuti titambe muno. Tichabuditsa an official position eZifa after tapedzerana neCAF. Hatisi kuda kuti tichiti pauya tsamba toti zvakati, pauya tsamba toti zvakati, because pane masamba ari kuchinjana macommunication.
Asika nemamiriro azvakaita vamwe vari kuti zvanga zviri nani kuti mofano tarisawo zvakare mberi kuti moenda kuZambia, moenda kuBotswana, moenda kuSouth Africa, muchitaurirana kudaro pane zvamuri kuita here kuti kana zvaramba munozoita sei?
Tine fallback plan yatina yekuti in the event kuti zvazorambisisa bodi ragara pasi toita sei. Pane fallback plan iripo yekuti kana zvaramba maybe tinogona kudai, but hatisi kuda kutanga kutarisa izvozvo, tida kutambira muno muZimbabwe, because kutambira mamwe dzimwe nyika kuri kunotipa disadvantage. For example, travelling yekubva kuAlgeria tida kuenda kuSouth Africa, hapana econnecting flight inoti kukwanisa kuti tisvike musi wa27, but atinge takutosvika musi wa28. Maplayers edu haakwanise kuzorora nekuzotraina because game racho renge ichizotambawo sa20.
Totarisawo imwe nyaya iri kunetsa kuAlgeria iyi ndecoronavirus. Mambotaurawo here neCAF kuti zviri kufamba sei, nekuti tiri kuona kuti kuSenegal mitambo yebasketball yamira, kunana France, kunana Italy mimwe mitambo yambomira.
Takavanyorera veCAF kuti kwatiri kuenda uku ndo mamirira akaita in terms of coronavirus, saka havasati vatipindura patsamba iyoyi. Wezi taito kumbiro oti kana zvaito ita imichi yacho yepostpona kana kutiko tsvaga a neutral venue isina kumboripota makesi zvacho.
Mutungamiri weZifa vaFelton Kamambo vachitaura vari parunare muHarare. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yedu yenhau zvakare. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva remadzimai pasina kuwirirana kuti hurumende iri kuzadzikisa here chivimbo chiri mubumbiro remitemo chekuti madzimai awaniswe mikana. Mumwe mukuru munyaya dzezveutano mukanzuru yeHarare, Dr. Prosper Chonzi, voramba kuti pane munhu akabatwa nechirwere checoronavirus munyika ari chizvarwa chekuChina. CAF inonzi yaramba zvakare kuti mutambo weZimbabwe neAlgeria utambirwe munyika mushure mekunge yati nhandare dzose dzemuZimbabwe hadzina kukodzerwa kutambirwa nhabvu yepamusoro-soro. Asi ZIFA inoti ichiri kumboedza kuti ipuwe mumwe mukana. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tichiti muve nesu zvakare mangwana mangwanani nenguva dza6. Asi iko zvino ndokusiyai muina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Kuhisika tisenda baku VOA.